vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunuwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete svondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishe bota vanoti varwativenga Maroi, varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo General Hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimothy Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yes, vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew Hospital. Vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Asi tine tarisiro yekuti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Hilda Dzoro vati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini rokwamasimbe kana kuti kwapanhope kuchipanza kana kuti kwacherechere mapere arura zvachose zvokuti na rugare. Takaganhurana nachifibota pane Rwizi runonzi Mushavhuku, anorura imomo achidya mombe, achidya mbudzi, nevanhu chaivo vava kutorumwa ende takutosvira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vava kutoperekedzwa kuchikoro. Munosiya mwana dzeri mugotevera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunuwa vaEdward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Kuzaka tisingati mapere arura zvisingatombobviri. Takutova upenyu hwedu hwatova panzvimbo zvisingatomboiti. Tikutotya ivhini varana vedu vachibva kuchikoro nekuti ari kuonekwa ivhini masikati. Zvokuti tikaudza maautorities edu tisina kukanzela kuti vatiudzirewo kanavational parks havasina kutomboresponda. Saka kushaya watodii nawo mapere kunokuzaka. Taichikumbira kuti hurumende dai vabatana nenational parks vatumidzira kana vandozobata mapere acho iwayo kana kuti vamekeshuwa kuti kumaparks kwavo hakuna mhuka dzinopaka kumanational parks vavo noti upenyu hwedu.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwenezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvoo National Park. Vagari ava vakaita savalenimo mupindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno Mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikara izvi zvakurarama pamwe nesu. Hazvijairiki kuti vanhu muraramwe pamwe neshumba. Shumba dzinouraya, shumba chikara chinotyisa. Kunyange yakatenherehwa inotokuchisa kuzoti yavhurirwa yazvivhurira yava kurarama muvanhu. Chinokashamadza ndechokuti patora nguva refu ivo vewildlife vasati vaona kuti shumba idzi vadzipfure kana kuti vadzidzorere padzinofanirwa kunge dzichigara. Saka izvi zvakuita kuti vanhu kunyange mabasa avo havachakwanisi kuita mabasa avo vakasununguka.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisauraye vanhu nezvipfuwo kuzaka nemwenezi. Mutauriri webazi iri vatinashe farao vati kuzaka vakatopfuura nekuuraya mapere maviri pachikwata chemapere arura ayo avasingazivi kuti akawanda zvakadii uye vakakwanisa kuurayawo shumba imwe chete panhatu dzanetsa mumwenezi.
Tichiripo hatiuziva kuti akawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka reFauna and Flora Zimbabwe kana kuti FAFLOZIM rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadzwa kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muFAFLOZIM vaFidelis Nyamukondiwa vakurudzira vanhu kuti vasachika waya munzvimbo dzinochengetedzwa mhuka.
Vanhu vari kuita tsika yekuba magame park fence nekuparadza mafence emagame parks, nevamwe vachipinda mumagame parks vachivhima mhuka kuti vaone usavi. Izvozvo konzeresawo kuti zvikara zvemusango zvakaita seshumba nemapere zviende kunzvimbo dzinogara vanhu, zvonotanga kudya zvipfuwo, zvonosanganawo nevanhu, zvozopesera zvaataka vanhu. Nokudaro tiri kukurudzirawo zvekare kuvehurumende kuti vaivezvo tiri kukurudzirawo kuti pave necompensation fund inokwanisawo kuripawo avo vanenge vasangana nedambudziko iwo, kuti kana kuti mhuka dzavo dzadyiwa nezvikara zvemusango kana kuti ivo vachinge vakuvadzwawo.
Vanyamukundi vavati hurumende inofanira kuchengetedzawo nzvimbo dzinogara mhuka kuti dzisapoye dzichipinda munzvimbo dzinogara vanhu. Zimpax yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika, uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya, vachidziisa kumadokero kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimpax inotiwo vanhu 40 vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.